Mashoko atiri kutambira kubva kugovernment ndeokuti permanent secretary wefinance ataura kuti vashandi vehurumende vachanga vachizowana bonasi muus dollars, asi izvi hationese kuti zvinofadza macivil servants, zvikuru sei varayiridzi vatinotungamira. Varayiridzi vatinotungamira hondo yavo haidambogara iri pakuti vanoda kuti vawane bonasi in US dollars. Hondo yavarayiridzi iri pakuti iko mugore raOctober 2018 hurumende yakadzikisa mari dzavo zvisina nhaurirano. Saka varayiridzi vomuZimbabwe chavanoda kubhadharwa mari dzavo dzepamwedzi wega wega dzinosvika idzo US$540. Kana hurumende ikakwanisa izvi inenge yagonera varayiridzi.
Asi hamuone here kuti iro danho ratorwa nehurumende idanho richarerutsirawo varayiridzi?
Kuda kubatana kumeso nokubhadhara bonasi nemari shoma shoma hationi sokuti zvingafadza varayiridzi avo vayaura nenzara vari kunonga sose nomuromo. Izvo hazvina zvazvinobatsira zvakanyanya. Hapana murayiridzi angafara kuti anyimwe mari yake yapamwedzi inoita US$540, akuzopiwa mari yemwedzi miri ichiita kuma 270, wofarira izvozvo. Kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda ndechekuti hurumende ngaidzose mari yaitambirwa navarayiridzi. Ndo zvingazadza mukombe zvikafadza varayiridzi vanova vabereki, avo vayaura nenzara vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka uyo anofunga kuti kuda zvingafadza varayiridzi, hapana zviripo makumbe enyokai. Tichaonana magaro pakuyambuka Rwizi.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikurukuru chinofanira kuita nehurumende nekukurumidza kuona kuti varayiridzi vabhadhara mari dzavo dzema540. In fact varayiridzi varitoda mari yavo, nokuti pamwedzi pega pega kana iko zvino murayiridzi achitambira mari inoita iyo 100 US to about 135, zvinoreva kuti hurumende iri kudya mari pamurayiridzi wega wega pamwedzi inopfuura 400 US dollars. Mari iyoyo varayiridzi vari kuida, nokuti iri kuendepi? Yakadzisa zvisina mwero, zvisina kutaurira navarayiridzi. Ndo pane hondo yavarayiridzi, pane ajenda yavarayiridzi, kwete kuda kubatana kumeso nezvimwe zvisina basa.